This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chikumi 24 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tine kugunununa, tine kurwadziwa nekuda kwenhau yezvakabuda zvichitaurwa na Vice President Vamboko kuti iwo havasi kuzobva muhotera on the expense of us taxpayers.
Vanhu vaviri vanombochengetedzwa nemapurisa muHarare nhasi mushure mekuratidzira kwaitwa nevagari vemuguta iri vachinyunyuta nekugara kwaitwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mpoko muhotera kwenguva refu vachishandisa mari yehurumende. Bato rinopikisa reMDCT roronga kuparura chirongwa chekusatenga zvigadzirwa kana muzvitoro zvevanhu veZANU-PF sekuratidza kunyunyuta kwaro nenyaya dzeuori. Zimbabwe inoti yave kutenga chibage kubva kuUkraine nekuMexico sezvo nzara yoramba ichikomba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vambochengetedzwa nemapurisa muHarare nhasi mushure mekuratidzira kwaitwa nevagari vemuguta iri vachinyunyuta nekugara kuri kuita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mpoko muhotera yeRainbow Towers kwenguva refu vachishandisa mari yehurumende. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Varatidziri vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana vabva kumasangano anoti National Vendors Union of Zimbabwe, Restoration of Human Rights pamwe nemubatanidzwa wemasangano evechidiki uri kuzviti tajamuka, nhasi vapinda pane imwe hotera muHarare vachiti vamupoko vanofanira kubuda muhotera iyi nechimbi-chimbi. Mumwe wevaratidziri ava vaIshmael Kauzani vati havasi kufara kuti vamupoko vave kuda kutosvitsa makore maviri vachigara muhotera iyi kubva pavakagadzwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika muna 2014 vachishandisa mari yemuhomwe yehurumende asi veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Tauya pano muzuva ranhasi tine kutsamwa, tine kugununguna, tine kurwadziwa nekuda kwenhau yezvakabuda zvichitaurwa na Vice President Vamboko kuti iwo havasi kuzobva muhotera on the expense of us taxpayers.
Mashoko avakauzani atsinirwa namuzvare Value Dick Mugagara, avo vati mari iri kubhadharirwa vamupoko kuti vagare muhotera nehurumende zviri nani kuti ishandiswe kugadzirisa zvimwe zvinhu zviri kunetsa munyika zvakafanana nekuwanisa veruzhinji mvura yakachena. Varatidziri ava vaita kuti vanga vari pahotera iyi vatize mushure mekunge mapurisa anorwisana nemvongamupopoto asvika akavhara mikova yose yehotera iyi ndokusungasa chigaro weNational Vendors Union of Zimbabwe vaStan Zvorwadza pamwe nemumwe muratidziri watisina kuziva zita rake. Vamwe varatidziri vakwanisa kuvhura mikova yehotera iyi ndokumhanya vakananga kugedhi rinopinda nevanhu nedzimotokari pahotera iyi vachiedza kuvharira motokari dzanga dzakatakuriswa vasungwa ava. Asi mapurisa anorwisana nemhirizhonga abva atanga kurova vanhu ava zvabva zvaita kuti vaite rutsoka ndibereke vachiita aziva kwake aziva kwake. Panguva yanga ichiitika zvose izvi vamupoko nemhuri yavo vanga vari muhotera iyi. Zvichakadai mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherry Charamba vaudza Studio 7 parunhare kuti havasi kuzosiya vanhu vachingoratidzira pamadiro vachiti mapurisa achaedza napo se paanogona napo kuti achengetedze runyararo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato rinopikisa Movement for Democratic Change rinoti dare reparamende rinofanira kuvota robvisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nenyaya yehuori umwe rinoti watekeshera munyika yose. Mumashoko aro kuvatori venhau, bato reMDCT rati pane nyaya dzemakurukota ehurumende akawanda ari kubatwa mumambure ehuori asi vaMugabe vanongoramba vakapeta zvavo maoko. Bato iri rinoti mari dziri kutaurwa kuti dziri kubiwa dzinosvika kumabhiriyoni emadhora uku vanhu vakawanda vachinonga svosve nemuromo. MDCT inotiwo hama dzavaMugabe dziri muwo mukubiwa kwemari uku. Hofisi inoongorora mashandisirwo emari dzehurumende yaAuditor and Comptroller General yakaburitsawo gwaro rinoburitsa pachena kuti mari hadzisi kufambiswa zvakanaka nemapazi akawanda ehurumende. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vataura neStudio 7 vanoti zvinovakatyamadza kuti musine nguva hutekwa-tekwa hwehurumende yavaMugabe hunogaronyorwa huchipomerwa mhosva yekuita zveuori asi hapana kana munhu mumwe chete atasungwa. Kana naivo vaMugabe vanogarawo shorawo nyaya yehuori iyi. Nyaya yakanyanyoita kuti veruzhinji vagunun'une mashoko avaMugabe ekuti kwakabiwa mari inosvika mabhiriyoni 15 yemangoda kwamarange asi kusvika pari zvino hapana kana munhu asungwa.
We have not received much from the diamond industry at all. Not much by way of earnings. I don't think we have exceeded $2 billion or so, no? And yet we think that well over 15 or more billion dollars have been earned in that area. So where have our carats been going?
Makurukota nevakuru muhurumende vapomerwa mhosva vanosanganisira gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo, gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira, gurukota rezvematunhu vasevhia Kasukuruwere, gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa, gurukota rezvemhando dzemoto vaSamuel Ntenge, vaAlbert Mbofu, munyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika vaGeorge Charamba nevamwewo. Asi vanhu vese ava havana kana kumboferefetwa nemapurisa kunyange vakawanda vachiti pane umbowo hwakasimba hunoratidza kuti vakaita zveuori uye vamwe vacho vakatotenda kuti vainge vaita zveuori. Amai taiziva mamoyo ndeumwe wavataura neStudio 7 vakati kurwisa uori kunotaurwa nehurumende ndezvepamuromo chete.
Pese panoitwa tunhu twese panenge pakagadzirwa kakona kekuti uori huve conducive.
VaMaxwell Katande, mumwe mugari wemuHarare vatsigirwawo kuti hurumende nemakambani ari munyika ndiwo anotuma vanhu kuti vaite zveuori.
Ndikuona kuti hurumende yedu iri kukurudzira uori kuendera mberi nenhau yekuti inononoka kubhadhara vashandi vayo.
VaAngirai Moyo wati D vatsigirwa vakati hurumende yavaMugabe yakaora yese uye dambudziko reuori iri rinogadziriswa chete kana hurumende yachinja.
Corruption zvinji iri kuitika munyika munomu iri kunyanya kuitika nehurumende iri kutonga yacho zvekuti hapana munhu unokwanisa kutsuura kana unokwanisa kumisa corruption. Nekuti vanofanira kudai vari ivo vanomisa corruption ndo vari kuita corruption yacho. Ukaona maministers izvozvi zvukatsvaga ukaona kuti nyika inei hakutori namari vanhu vari kunetseka kutsvaga mari. Kuti vanoshanda kunyange mumabhenga hamutori namari but ukatsvaga kumaminista unoona vari kuvaka dzimba dzinotyisa, vari kutenga motokari dzinotyisa.
Ongororo zhinji dzinoitwa munyika dziri kuratidzwa kuti mapurisa ndiwo ari pamberi pakuita zveuori nechoko muhomwe. Asi mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Nyati vanoti mapurisa anosunga vose vanoita zveuori.
Nyaya yechoko muhomwe ndeye vanhu vaviri anopa neanotora. Isusu mutemo wedu semapurisa tinosunga vese vanoita choko muhomwe, angari mupurisa, angave munhuwo zvake, angave mutyairi wemotikari, angave muzvina bhizinisi.
Nemusi wechitatu vachinamasa vakaudza dare reparamende kuti hurumende iri kuisa hwaro hwekuti igadzirise dambudziko reuori. Ndakamirira nhepfenyuro yeStudio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, bato reMDCT rinoti rine urongwa hwekuparura chirongwa chekukurudzira veruzhinji kuti vasatenga muzvitoro pamwe nekutenga zvigadzirwa zvemakambani evanhu vanodyidzana nehurumende iri kutonga yeZANU-PF. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo rafunga kutora danho iri sezvo vanhu vari kudyidzana nehurumende yeZANU-PF vari kuita zveuori mukuwanisana mabasa muhurumende vachipedzisira vokama hurumende. VaMonzora vanoti pari zvino bato ravo rave nemakambani anosvika gumi nemapfumbamwe avachakurudzira veruzhinji kuti vasadyidzana navo, anosanganisira kambani yemutungamiri wenyika nemhuri yavo yeGushungo Dairy pamwe nezvitoro zveChoppies zvinonzi ndezvemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPhelekezela Mphoko. Vanoti urongwa hwavo hwakatwasanuka zvikuru sezvo husiri kuzoparadza zvitoro kana makambani aya kana kuita zvemhirizhonga, asi kuti vachangorega kutenga zvigadzirwa zvakaita semukaka weGushungo nemuzvitoro zvakaita seChoppies. MDCT iri kuedza kutora matanho akawanda anosanganisira kuratidzira senzira yekumanikidza hurumende yava Mugabe kubva pachigaro. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMonzora pamusoro penyaya iyi.
Tiri kuona kuti varombo ndivo vari kunyanya kumbunyikidzwa nechihurumende ichi. Vanhu vehurumende kana kuti shamwari dzeZANU-PF ndidzo dzine mabhizinesi ari kubudirira, nokuti vanoita zveuori, hwopiwa macontracts egovernment, hwopiwa mari maloans egovernment, hwoita mabhizinesi avo. Saka ndivo vari kuita mabhizinesi muno muZimbabwe. Saka chirongwa chatirikuda kuita ndechokuti tichatarisa mastoro kana masupermarket kana maproducts evanhu ivavo vari kuwana upfumi nehukopokopo neuori, tobva tati isu hatisi kutenga imomo. Kana tati hakuna munhu anotenga maChoppies, hatichatenga maChoppies imomo. Tikati hakuna munhu anotenga petrol papetrol station yakati inooniwa nanhingi, hatichatengi ipapo. Tikati hatichatengi mukaka wekwaGushungo, tese hatichatengi izvozvo. Saka tichatanga chirongwa ichocho, tobva tati hatisi kuzotenga mumastore evanhu ivavo vari kuita mari nenyaya yevarombo wavari kubira zvakare.
Munofunga here imi kuti vana veZimbabwe vangateerera kurudziro iyoyo, tichiona kuti dzimwe nguva zvitoro zvamuri kuti vanenge vasingazotenga izvozvo ndozvinenge zvakavachipira tichitarisa mamiriro akaita zvinhu?
Vana veZimbabwe vanoteerera zvikuru kunyanya-nyanya kana vanzwisisa kuti zvinhu zviri kuitirwei. Vanhu veZimbabwe right now vari kuenda kumademonstrations vasina kufosa, vasina kuhaijekwa kunzi taakutora rori yechikoro iyi taakuenda kudemonstration. Asi nyaya iripo ndeyokuti vana veZimbabwe vanoteerera. Vanhu ava vari kuita mari yakawandisa nema5 rand nemadhora edu atinoenda tinotenga mazai mumasupamaketi avo. Tikati isu kwe1 week hatisi kutenga muzvitoro zvavo, vanhu ivavo vanogwadama zvechokwadi.
Munofunga here imi kuti izvi zvingavadzimba zvokuti vangashandura maitiro?
Hurumende iyi ihurumende yatingati pachirungu vari stubborn, dzekuti havateereri. Asi tinoona kuti vakanyatso kudhirwa navo zvakanaka-naka tinowanzovakunda.
Vanga vari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Gurukota runoona nezvekurima vaJoseph Made nhasi vaudza vatori venhau muHarare kuti Zimbabwe ichatenga chibage chinosvika matani zviuru mazana maviri nemashanu kubva kuMexico senzira yekupedza nzara yapfunya chisero munyika. VaMade vati Zimbabwe ichatengawo chimwe chibage kubva kuUkraine, South Africa neZambia. Hurumende yeZimbabwe iri kutsvaga mari inosvika biriyoni imwe chete nemazana mashanu. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa11605 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mm-hmm. Mauto emuIsrael anoti auraya mumwe mudzimai wekuPalestine mushure mekunge abonderesa motokari yake pane imwe motokari yanga yakamira panzvimbo yanga yakachengetedzwa nemauto muWest Bank munzira yekuenda kuguta reKiryat Arba. Vanhu vekuIsrael vaviri vakuvara muchiitiko ichi. Munzvimbo iyi magara muine kunetsana kwakanyanya uye kubva muna gumi guru gore rapera pafa vanhu vemuPalestine mazana maviri makumi maviri nevaviri vekuIsrael vekuAmerica vaviri uye mumwe kubva kuSudan nemumwe zvakare kubva kuEritrea. Varukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica mubato remaDemocrats vaBernie Sanders vanoti vachavhotera amai Hillary Clinton avo vakavakunda musarudzo. VaSanders kusvika pari zvino havasati vatambira kuti vakakundwa vachiti vanoda kutanga vaenda kumusangano mukuru unozogadza mutungamiri webato ravo weconvention uchaitwa muna Chikunguru. VaSanders vanoti chinangwa chavo chikuru ndechekuti vari kutarisirwa kukwikwidzana naMike Clinton vaDonald Trump webato remaRepublicans vasapiwe mukana wekutungamira America. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaDavid Cameron vanoti vave kusiya basa muna gumi guru tichitevera kuvhotwa kwakaitwa nezuro nevanhu vemuBritain vachiti havachadi kuramba vari mubatanidzwa weEuropean Union. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vati ukama hweAmerica neBritain hucharamba hwakasungwa neutare kunyangwe paita zinyekenyeke nekubuda kweBritain muEU. VaObama vachitsigirana navaCameron vainge vakurudzira Britain kuti isabude musangano iri. Nyika dzakawanda dzemuEU dzinoti dzashamisika nedanho reBritain iri sezvo rokonzera matambudziko munyaya dzezveupfumi munyika dzakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakavhota musarudzo idzi, vaSanderson Makombe navaLloyd Musipa. VaMakombe vaitsigira kuti Britain isabuda musangano reEU ukuwo vaMusipa vakanga vachitaurawo nezvekutsigira kwavo danho rekuti Britain ibude. Ngatinzwei vachiita hurukuro.
It has a lot of positives in it. You know, contrary nezviri kutaurwa nevanhu kuti zvinozoita kuti titagetwe semaimmigrants kana kuti Brussels ndiyo yanga ichitibatsira neapex court. Kana ta exhaust ma remedies here nationally. To the contrary, when you have to look at all the, even if we look at my asylum applications or anybody who claim a question from UK in one form or another or capacity, whether it's human rights, what have you, very few people have gone as far as that apex court.
Vamakombe Peter Itins.
Firstly, in any ndaka votera remain. Okay. My reasons, ndotanga ndapindura patarwa na Lloyd. I'm surprised to Lloyd refer nyaya ye apex court. But Lloyd has kutaura chokwadi because anozva kuti Human Rights Act yakapinzwa mumatemo wemuno wemu UK. And Article 8 iripo iri kuchanswa like yakachanswa for a lot of people kuti wawane mastay under the right to private life. Hawana kuenda ku apex court ku Brussels. It was the law yakaiswa muno. Isusu edu wanhu vatema tenge takuonekwa at the same level or accessing at the same level my immigration opportunities mu UK nema Eastern Europe is to me it's just a fallacy.
Pindura itinzwe vamusipa.
What we are saying
politics those members akaita move on. Vanakamuronzi wechili showing away from Mugabe. Remember my handshakes vachitiza vachita senana chinana Tony Blair. So now they are faced with a situation where it's either Mugabe, whoever, whether it's Manjuru, whether it's Tsvangirai, but one or the other, they now have to face up to the fact that they need to sit down with the Zimbabwean government. So for me, it's a positive development.
Vama Kombe, taura itinzwe panyaya yekudyidzana kweBritain neZimbabwe. Mukuona paine zvinoshanduka here?
Policy EU towards Zimbabwe was dictated by Britain.
VaSanderson Makombe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain manzwa zvakare kubva kuna Valoid Musipa vanove chimwe chizvarwa cheZimbabwe. Vaviri ava vataura parunare na Blessing Zulu vari kuBritain.
Tino kutambira yaiwa tereri, muchirongwa chedu, pindai mudariro. Chatino tarwa newe chidiki, inindini, Shioneso Jani, nastine shirikazi, achatu uzao nyaye upenyu wake. Anonzi naume mtambika. Tine zuro, yangari ziware kurangari ya shirikazi. Wakadi yako?
Ruda umakadi.
Aiwa, tirinani, titana ngure kuti upenyu wako. Wanga uri sei. Usati waita shirikazi?
Ndaka chata 1992, wani 22 years. Ndaka mbaita mwana wangu tanga 1993, 97, mbaita mwana wangu chikuchikiri. Ndaka mwana wangu mwana wangu mwana wangu ani 6 weeks mwana wangu mbashaye.
Nema miriro ezvino muno muZimbabwe munga tiudze kuti chi semushirikadzi
ndinyangokurudzira kuna organizations vemachechi kuti dai vaizvigona vagona kumira mushirikadzi zvakanyanya nekuti dzenguva anogona kutoshaya dzisabva kumuka kuenda kumunda chaiko kana kuri magadheni pfungwa dzakatosana dzichimutsika dzishushikane nekuti isusu muafrica takarinzwa kuti munhu anoroorwa ogara nemurume wake vana mai vedu vaitotasiwa kuti otochengetwa nemurume wake saka unotomidha emotional support
saka muri kuti vechidiki kana vaita shirikadzi ngavakurumidze kupinda mudzimba here
ndiri kuti kana waona munhu anokwanisa kukuroorawo kusikane naye usamiri zorwa nekuti zvinhu shoko ramwari rinoda kuti shirikadzi ichingadziva nekuzvizvarirana
aiwa tinotenda nekuti nekutaura nesu awa wanga vari naume mutambikwa ini ndini Shioneso Jani muchirongwa pindai mudariro
makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda wevoice of America muWashington DC Mashoko anotevera anoburitsa pachena pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBotswana. Musi wa20 chikumi nyika dzepasi rino dzakacherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Sangano reUnited Nations High Commission kana kuti UNHRC rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mana vakatiza misha uye vanosvika mamiriyoni makumi maviri vari muupoteri kune dzimwe nyika kubva pakarwiwa hondo yeWorld War II. Mumiriri weAmerica muBotswana vaL Miller vanoti zvinorwadza kuti vanhu vakawanda vari muupoteri kunyange hazvo vachiti nyika yeAmerica iri kuedza kudzikisa uwandu uhu. Vanotiwo zvinorwadza kuti dzimwe nyika dzinoramba kutambira vanenge vachitsvaga upoteri. Hurumende yeAmerica inoti ine urongwa hwekutsvaga mari yekuti ibatsire vanhu ava ichiita mushandira pamwe neshamwari dzayo nemamwe masangano akazvimirira oga. Ambassador Miller vanoti mumwe sahwira weAmerica mukuru panyaya iyi iBotswana iyo ine vanhu vari muupoteri vanosvika zviuru zvitatu vakawanda vacho vachibva kuZimbabwe neSomalia. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBotswana. Munhau dzemitambo, Makunda neCastellaga Premier Soccer League ave kupinda munharaunda yegumi nerimwe chete, zvikwata zvina zvichifemera namugotsi. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Zvikwata zvina zviri pamusoro peCastellaga Premier Soccer League zvakasiyana nemapoints matatu chete, zvekuti hazvishamise kuti makundano aya angangoita mutungamiri mutsva mushure mekupera kwemitambo yakarongwa mukupera kwesvondo. Highlanders, iyo iri pamusoro, ine mapoints makumi maviri nematatu, chikwata chiri pachinzvimbo chechina cheFC Platinum, chiine mapoints makumi maviri. Pakati peHighlanders nekugona kunenge kudada, pane Caps United neZPC Kariba, idzo dzine mapoints makumi maviri nerimwe chete. Asi tiri kunyanyonakidza ndechekuti Highlanders iri pamusha neZPC Kariba mumutambo wakaoma zvikuru Babafield Stadium mushure mekunge katuruturu yakaita zvinoshamisa nekunorova FC Platinum kumandava Stadium. Asi mutoveri wemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti Highlanders iri kutamba zvinotyisa zvekuti iri kutora mapoints matatu kubva kuZPC Kariba, vachiwedzera iwo kuti zvichaoma kubvisa chikwata ichi pamusoro pachaenda apa.
Pamusoro pavaenda apa, zvichatitore zvichatiomei kune Platinum vari kuitera nana ivo ana Rarisid nana Capes United, nekuti haiwa vari kutamba zvakanaka zvese, bhora ravari kutamba haiwa nderi mhando yepamusoro.
Highlanders yakaenda pamusoro peCapes United mushure mekukunda Border Strikers 2-0 nemusi wechitatu. Mitambo yese iriko yakamira seizvi. Mugovera ngezi Platinum Stars vs Border Strikers Baobabo. Cholocho Pirates vs Chicken Inn White City Stadium. Harare City vs Dynamos Rufaro Stadium. FC Platinum vs Triangle Mandava. Nesondo, Highlanders vs ZPC Kariba Barberfield Stadium. Capes United vs Blue City National Sports Stadium. Wange vs Mutare City kuColliery. Zvikwata zviri pasi pasi kunyanya cheMutare City Rovers neBorder Strikers zvinofanira kutanga kunhonga mapoints kana kuti zvinodzokera nechimbi chipi kuDivision 1 kwazvakabva tichitarisa mamiriro azvakaita patafura yekasolaga Premier Soccer League iko zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi ane mukurumbira Ja Praise ari kutarisirwa kuredza muno muAmerica nekuCanada kekutanga mwedzi unouya, izvo zviri kutambirwa nemufaro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika mbiri idzi. Mumwe avo vari kuronga mutambo uyu vataurai mupambirei vanozivikanwa nezita rekuti DJ Tau vanoti vari kufadzwa nekutambirwa kuri kuita urongwa hwekuti Ja Praise ave ari muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ja Praise achatanga kuuya kuAmerica, achaita 3 shows. First show achaita kuDallas, Texas, musi wa29 July. The second show achaita kuWashington, D.C., musi wa30 July. And then the last show yemuAmerica achaita kuIndiana, musi wa31 July. Apedza ipapo achaenda kuCanada, onoridza ku Toronto zwa 5 August, ozonoridza ku Edmonton zwa 6 August. Ndine 3 guys vandirikushanda navo, one is based in Canada, umwe ari based ku Texas.
Zvakatora nguva yakareba sei kuti imi nevamwe venyu muwanikwe muchitaurana naJa Praise kuti auye kuno kuAmerica, nekuti akandeke kutanga achiuya imo muno muAmerica?
Tingangoti zvakatora mwedzi mitatu kuti tisvike patavi.
Dzipi dzimbo dzaJa Praise dzingatarisirwe neveruzhinji vangangoda kuona vachiuya kumutambo uyu?
Dziyo dziri kunetsa mazuva ano iri kunyanyonetsa iChinamira neimwe inonzi Hello, ndodziyo 2 dziri kutarisirwa nevanhu vese. Chimwe chinhu chiri kutarisirwa nevanhu kutamba kunenge kuchiita bhendi yacho panenge pachiridza dziyo idzodzo.
Matikiti ekuti vanhu vapinde pamutambo uyu anowanikwa kupi, uyezve ari kutengeswa mari yakaita sei?
Matiketi yezvino izvi tiri kuadvertisa paFacebook neonline.
Vataurai mupambirei vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuBoston muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuratidzira kuri kuitwa nevanhu nenyaya dzeuori pamwe nekugara muhotera kuri kuitwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vachishandisa mari dzevanhu dzemitero, vanhu vacho vachinonga svosve nemuromo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vaviri vanombochengetedzwa nemapurisa muHarare nhasi mushure mekuratidzira kwaitwa nevagari vemuguta iri vachinyunyuta nekugara kuri kuita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko muhotera yeRainbow Towers kwenguva refu. tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndoti ngatirambei tiri pamwe chete munhau dzechirungu ini namavelas muhlanganya uye.